Vachitaura nestudio 7 vari kuwedza mushure memusangano wavaita padande mutande mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union zvakare vari sachigaro weFozeu vaObert Masaraure vati vacharamba vachitaura nehurumende kuti nhunha dzavo dzigadziriswe asi vati mukiita izvi vachashanda nevabereki nevana vechikoro uye vachatanga kuburitsa gwaro pasvondo rega rega rinenge richiburitsa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Tichazenge tichitaura nevabereki vachitiudzawo nhunha dzavo vachiisa dzichabatwa mugwaro imomo. Vana vechikoro tichazenge tichitaura nemaude utungamiriri hwavo unosanganisira child parliament kuti tisazokunesani nenyaya dzemaethics nevamwe vanenge vasati vakwana zera nekuti vazvitaurire. Asi tichange tichitaura nevatungamiriri vavo vechild parliament tichinzwa voice revana kuti riri kuti chii nezviri muzvikoro.
Vamasaraure vatiwo gwaro iri rinonzi school situation report richapawo varayiridzi mukana wekuti vataure mamiriro akaita zvinhu muzvikoro panyaya yedzidzo nedenda recovid-19. Vamwe vapindawo mumusangano wanhasi vajosephat gwezhira vanove munyori anoona nezvetsvakurudzo muprogressive teachers union of zimbabwe vati chimwe chisungo chabuda mumusangano wanhasi ndechekuti vachaendesa hurumende kumatare kuitira kuti ivandudze mitemo yevashandi kuitira kuti ienderane nedemumbiro remitemo yenyika. Vatiwo hurumende iri kuvadzvanyirira ndosaka vaona zvakakodzera kuti vachishanda nevabereki nevana vechikoro mune zvese zvavanenge vachiita.
Tirikuda kutaridza maparents kana kuti vabereki nevana vechikoro kuti hatizisu vavengi. Vazhinji vanga kutora position yekuti maybe mateachers tiri kusabotaja kana tirikukanganisa kudzidza kwevana, zvinova zviri wrong. Isusu hatiisa izvozvo.
Mukuru wesangano rinomirira masangano evabereki muzvikoro kana kuti maschool development associations vabani manokore vaudza studio 7 kuti pari zvino havagoni kutsigira varayiridzi vachiti chinodiwa kuti hurumende, varayiridzi nevabereki vagare pasi voona kuti vangagadzirisa sei nyaya dziri kunetsa.
Ndirikuona zvinhu zvakanaka dai kurudziro iripo ichibva kuvarayiridzi ndeyekuti dai tanga taita all stakeholders meeting inobata ministry, yobata ivo, yobata isu sevabereki kuti tiwanane tinzwisise kuti zvitemo zvine hurumende zvakamirawo sei maererano nekusabata kwairi kuita vadzidzisi vavo zvakanaka. Zvino isu sevabereki tonzwa kune vadzidzisi zvichemo zvainazvo, vadzidzisiwo vonzwisisawo matambudzikowo nezvatinenge tiinazvo sevabereki.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wenyika wevechidiki junior president mukudzei madzivire kuti tinzwe divi revana vechikoro panyaya iyi. Musangano wanhasi uyo wapindwa nemasangano akaita seatus, ptuz, Professional Educators Union of Zimbabwe neZimbabwe Democratic Teachers Union unotevera mumwe wakaitwa nemasangano anomirira varayiridzi achitungamirirwa neZimbabwe Teachers Association nemusi wechitatu. Mumwe murayiridzi asina kuda kudomwa nezita uye asiri nhengu yemasangano anomirira varayiridzi audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti varayiridzi vabatane kuitira kuti zvinhu zvavo zvifambe.
Tidai kungodei tanyatsogara pasi sematicha togadzira maunion anomirira kodzero dzematicha, maunion anonyatso kunoti mirira zvakanaka vachitaura negovernment kuti zvichemo zvedu zvigadzirisiwe. Ndofunga kana tikadaro tinenge taona pekutangira pakanaka.
Pari zvino murayiridzi anotambira mari yepamusoro-soro anowana zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora pamwedzi. Varayiridzi vanoti vanoda mazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuamerica kuitira kuti vagare zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.